I get it. Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechitatu, gumi guru 12, 2022. Makatirira kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vekubhikita vave kuchema-chema kuti havachina chekudya nekuda kwekuti kanzuru yavo iri kumanikidza vemasangano akazvimirira oga vanopa rubatsiro kubhadhara mari dzekuti vakwanise kushanda. Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti haasi kufara nezvavi kuitwa nehurumende pakuvatambirisa mari dzemabonus. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti pamari yechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution yavakavimbiswa nehurumende inodarika mabhiriyoni maviri, kanzuru yavo yakangopiwa mamiriyoni zana nemakumi mashanu kana kuti 150 million apo gore rave kutopera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vekubhikita vari kuchema-chema kuti havachina chekudya nekuda kwekuti kanzuru yavo iri kumanikidza masangano anobatsira nechikafu kubhadhara mari dzekuti vakwanise kushanda. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumusangano wakaitwa mukupera kwachivabvu, kanzuri yebhikita yakaita chisungo chekuti vemasangano akazvimirira oga vanoda kushandira mudunhu ravo vabhadhare mazana matatu emadhora ekuamerica kana kuti $300. Pamusoro pazvo vanozobhadhara madhora mazana maviri $200 ekunyorerana gwaro rekuwirirana pamashandiro kana kuti memorandum of understanding MOU kuti vatange basa. Mumwe mugari wekwamukore vaOscar Makova vanoti izvi zvave kupa kuti mamwe masangano aregedze kushandira munzvimbo iyi.
Nzara munombikita zvamunoona mukoma yakawanda, hatina kuwana goro rakakwana pakurima mumwaka wapfuura. Saka iko zvino zhara ichatowedzera nokuti maNGO achauya achida kutiza mutengo waisiwa nekanzuro kuti vabhadhare.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri wesangano revagari rebhikita Residents and Ratepayers Association kana kuti BIRA vaMark Mutengani, avo vati kanzuro ikoshesa mari pane upenyu hwevanhu.
Ango ari kuya kuda kubatsira vanhu kupa chikafu, kanzuro iri kuvabhadharisa mari yekuda kubatsira vanhu kwavaroda kuita. Zvinosiya mango mamwe asingagoni kushandira muno aakubuda mubhikita district, mamwe haatouyi enda kuna mamwe madistricts nekuti kuna mamwe madistricts hazviko zvingori muno mutemo webhikita kuti mango ngaabhadhariswa kuti abatsire vanhu, nekuti instead yokukoshesa upenyu hwavanhu vari kukoshesa mari.
Vemasangano akazvimirira vataura neStudio 7 vati mubhikita mave kunetsa kushandira nemutemo uyu uye vave kusarudza kushandira kune mamwe matunhu. Vanoti kunze kwekubatsira nechikafu munguva dzenzara, masangano avo anobetsera hurumende muzvirongwa zvebudiriro zvakafanana nekuvakira vagari zvikoro, makiriniki pamwe nekuchera zvibhorani kuti vanhu vagare zvakanaka pachena. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vanoti zviri kuitwa nekanzuro iyi kutyora mutemo wenyika.
Zvaitwa nebhikita rural district council hazvisi pamutemo, anongova makaro nekusagona kutungamirira zviri pajekerere. Tinoona sokuti ava vangofunga kuita vana dzimba vokuvaka matendere nemanhenga edzimwe shiri. Mari yemaNGOs ndeyekubatsira vanhu vanotambura, vanhu vasina chikafu, vanorarama neurema nemamwe matambudziko akasiyana-siyana akafanana nemvura.
Munyori msangano nomirira masangano akazvimirira masvingo reNational Association of Non-Governmental Organizations kana kuti NANGO, amai Lucia Masekesa, vakurudzira kanzuri yeBikita kuti ibvise mutemo unoomesera masangano anobatsira veruzhinji pachena.
Tinoshungurudzika mashandiro uye mamwe masangano ari kushungurudzika mashandiro emunzvimbo iyoyo nenyaya yemitemo irimo.
Asi sazvigaro vekanzuri yeBikita vaBenjamin Masakadza vati vakaisa mutemo uyu kuti kanzuri iwane mari yemabhazi nechikafu chemakanzura pavanouya kuzonyorerana zvibvumirano izvi nemasangano akazvimirira oga.
Pane nyaya dzokuti ivo vangaita kuti tishandise memorandum of understanding handizvoga. Saka isusu kanzu haizokwani kuti akaita kuti makanzura zvauya. Saka isu tiri kuti isusu organizations wawo ndo anofanira kuprovhaidha TNDS netransport yamakanzura. Ndati ndo zviri pagraund zvatakabvumidzana izvozvo. Isu takangoti inobatwa pamwe chete ingori iyoyo yetransport neTNDS because kanzu inenge isina kugadzira kuchiteketa for that because inenge isina budget yemameetings wayo.
Vagari vekuBikita vatsaura neStudio 7 vati masangano anobatsira nechikafu akasauya mudunhu ravo vanogona kurasikirwa neupenyu sezvo kuine nzara huru yakakonzerwa nemvura yakarambira mudenga mwaka wadarika. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose nekuda kwenzara. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti haasi kufara nedanho riri kuda kutorwa nehurumende ichiita fungira moyo rwendo rwembwa ichitambirisa vashandi mari yemabonus ichishandisa ongororo yekuti mushandi aishanda zvakadii pagore rose. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Gwaro rakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezveutano Eyakomo George Jasper Chimedza, hurumende inoti ichabhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi zvichienderana nekuti mushandi akashanda sei kana kuti performance appraisal, asi vashandi vehurumende vanoti izvi hazvina musoro sezvo vagara vachitambira mari dzakafanana. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vabvuma kuti gwaro riri kutenderera pamadande mutande rakanyorwa naDr Chimedza uye mashoko arimo vakapiwa nePublic Service Commission.
Ichokwadi kuti zvinyorwa izvo zvabva kubazi reutano vanyongorerwa kwevana yakanzi payments of annual bonuses for the year 22. I think munyori wezveutano anokurirwa kwevana vanonyatsotsanangura kuti PSC ndo vakapa zvinyorwa vachizivisa vanhu vachidya maitiro ekupa vanhu matatenda anova bonus ende nezvimwewo zvinonge zvichitariswa matikati maawadi. Saka PSC vari kuzivisawo bazi ravo kuti ndizvo zvavapo kuti vanhu vachigadzirira kuti vaite mapreza kuti vasazoshamisiki kuti tanyimwa bonus.
Patabvunza kuti zvinokwanisika here ipo pasina nguva yekuita magwara anoratidza mashandiro aiita mushandi, vamujiri vati iri harisi dambudziko sezvo zvichigara zvichiitwa makore ose kunyange zvainge zvisingashandiswe pakupiwa kwemari dzemabhonus.
Hazvinonodzijena nekuda kwekuti vanhu vagara vachimiri gavhumendi yagara ingori nemutemo kana sistemu yeappraisal system. Saka hazvizi zvitsva zvokuti zvatanga iyo pari zvinhu, vagara vachimbozviita vanhu, hazvizi chinhu chinyuwana.
Mutauri wevashandi vemubazi rezveutano reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA vaEnoch Dongo vanoti sangano ravo harisi kutambira zviri mugwaro iri vachiti vashandi vose vari kutarisira mari yebhonasi semakore ose. VaDongo vanoti havapesane neurongwa hweperformance appraisal.
Maperformance appraisal zvinhu zvagara zviriko zvachingoitwa gore negore achisubmitwa zvavo zvachiitwa semaitirwe azvo and zvinhu zvatinotambira, zvinhu zvatisiri kupokana nazvo. Tava kupokana nazvo kana zvaakunzi kuti uwane bonasi unofanga kunge une maperformance appraisal. Kudai kuri kuti pamwe hurumende yakataura zvinhu izvi kutanga kwegore, munhu wese aida izvozvi zvakatoitwa zvikatopera.
Mutauri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Derera vanoti hurumende yave kuda kudududza pane zvavakavimbisa pamusangano weNational Joint Negotiating Forum wekuti vashandi vachapihwa mari dzemabhonasi semakore ose. Tachigara rimwe sangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vanoti kupa mari dzemabhonasi mushure meongororo yemashandiro akaita mushandi gore rose kuda kupatsanura vashandi zvine utsinye mukati uye kuchikora kodzero dzevashandi.
Aya yekuti mabhonasi anopiwa masivil servants akuzopiwa zvichienderana neperformance yemunhu. Kutanga inodivida vashandi vehurumende zvichiita kuti zvinzi kurwira bhonasi haichisiri basa ratingaite chirwirangwe. Kuchivanyima muchitarira zvidokonzero zvakasiyana siyana, unenge watove utsinye kuri kutyorwa kwemutemo zvakare.
Mukuru anoona nezvetsvakurudzo kana kuti research murimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vajospat Gwenzira vanoti hurumende inenge iri kuda kutsikirira vamwe vashandi. Hatina kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube kana gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mazima vari kunzi vari kunze kwenyika vanga vasiri kudavira nharembozha dzavo. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti pamari yechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution inodarika mabhiriyoni maviri yakavimbiswa nehurumende, kanzuru yavo yangopiwa mamiriyoni zana nemakumi mashanu kana kuti 150 miriyoni yemunyika. Izvi vanoti zvave kukanganisa kuitwa kwemabasa muguta. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaJacob Mafume, meya weguta reHarare, vanoti mari yavakapiwa kubva kuhurumende yematunhu ishoma zvikuru sezvo vakawana madhora mamiriyoni zana nemakumi mashanu chete.
Takapuwa 150 miriyoni isi taifanirwa kupuwa 2.3 biliyoni. Patakainzi tichaipuwa yaiva nevalue yakasiyana neyaiko zvino. Ndosaka ndati takapuwa svipururu svemari, imwe yose vakaita yekumunyungira vari kwavari ikoko. Kana isina kumunyungirwa hatizivi kuti iri kupi, haisati yasvika kwatiri.
Vati kusauya kwemari ine nguva kuri kudzosera kumashure mabasa ekanzuru, vachiti dai vakawana mari iyi vangadai vari kugadzirisa nyaya dzemvura muguta nemamwe matambudziko.
Tanga tichiita chikumbiro kuhurumende kuti mari dzedu dzemadevolution vatipe tigadzire kana kanal inobva kumuchekaranwa ichipinda muHarare, vapedzise kugadzira kunji, vapedzise kugadzira Musami Dam.
Umwe mugari wekuGlenora B, ama Elizabeth Nyamupfukudza, vati zvakakosha kuti hurumende ipe matunhu mari dzavanenge vakavimbisa dzichiri kutenga.
Sevagari zveshuwa tiri kuomerwa nokuti isu tinotarisira service delivery yakakwana kubva kuCity Council. Idzo mari dzedevolution dzacho vanenge vakatava kavavimbisa kuti vanovapa. Gore richitanga pavanoita budget yavo government vanofanira kupa makanzuro esemari.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubasi rezvemari sezvo tatadza kubata gurukota vaMutuli Ncube uyewo nharembozha yemunyori mubaziri vaGeorge Guvamatanga yanga isingadairwi. Asi nyaya yemari inofanirwa kupiwa kanzuro yeHarare pachirongwa chiri mubumbiro remutemo rakavandudzwa muna 2013 yaina kunyatsojeka. Munyori mubazi rezvematunhu vazvine chimwe churu vakamboburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti imwe mari yaifanirwa kupiwa kanzuru munyaya dzebudiriro yaizenge yobhadhara chikwereti cheGeogenics BV. Kambani yakapiwa basa rekusimudzira mabasa pagomba rinorasirwa marara repomona kuti igadzire magetsi nezvimwe, kanzuru ichibhadhara isati yadzorerwa zvivakwa negomba iri kwapera makore makumi matatu. Asi vaMafume vakatsika madziro vachiti chibvumirano ichi hachina zvachinobatsira kukanzuru. Izvi zvatsinirwa nhasi neverimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust ratambidza vaMafume tsamba yenyunyuto iyo iri kukurudzira kanzuru kuti ichidambura zvachose chibvumirano ichi. Mukuru weHarare Residence Trust vapresa Shumba vati vanoda kuti chibvumirano ichi chiraswe.
Chibvumirano pakati peCity of Harare neGeogenics, chibvumirano chatiri kuti isusu mupetition chinofanirwa kugurwa nekuti hukama husina pundutso kuvagari kana kuCity of Harare.
Ashumba vati wezvikasaitwa vagari vacharatidzira vachivharidzira mota dzekanzuru kuti dzireke kutakura marara anoenda kupomona. Vamafume vati vanotsigirana nevagari vachiti ichi chibvumirano chakaipa zvikuru.
Kubva kudhara tichikura hapana nguva yekunzi landlord anobhadhara rendi kune muroja.
Mafume vatiwo tsamba yavatambira ine masignature anodarika zviuru zvishanu vachitiwo zvakakosha zvakanyanya uye zvinoratidza kuti kanzuru yavo iri kumirira vagari mukuramba kuenderera mberi nechibvumirano ichi. Pasi pechibvumirano ichi, icho chakamboiswa padivi nekanzuru, kanzuru yeHarare inofanirwa kubhadhara kambani yeGeogenics BV makumi mana emadhora ekuAmerica patani yega yega yamarara anoendeswa kupomona, zvichireva kuti pakupera kwegore kambani inenge ichifanira kubhadharwa mari inodarika mamiriyoni masere emadhora ekuAmerica kana kuti 8 million. Mune imwe unyaya, vamafume nhasi vatambirawo zvipo zvemeyas chair fund zvinosanganisira magumbeze, mibhedha nezvimwewo zvabva kuhotera yeBronti muHarare. Vakurudzirawo veruzhinji kuti vakwanisewo kupa kune vanoshaya kuburikidza nekuisawo mari nezvipo muhomwe yemeyas chair fund iyo inozobatsira vanotambura muguta pamhemberero dzekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vana vechikoro vepaZambe Primary School kwaMutasa Central kuManicaland vakakuvara mushure mekunge mhepo yakasimba yavhuvhuta ndokutakura marata emamwe makamuri epachikoro ichi akadonerawo pavana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo Dr. Evelyn Dlovu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi tabata mumiriri weMutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka.
Musi wa 10 October 2022, nguva dzekuma past 11 to 12, pakaita dutu mupengo rakaipisisa kunzvimbo yeZambe muward 14 yeMutasa Central. Iyo yakabva yatora maasbestos epachiblock remagrade 5 kagrade 7 pane 3 classrooms ipapo, zvichivhuvhutidzwa nemhepo zvichidonhera mukati maasbestos achirova vamwe vana vakazokuvara.
Vana vakakuvara vava kunzwa sei pari zvino vasarwaka?
Sindinofara kuzivisa nyika kuti pavakaiswa kuclinic vamwe vacho vakatorapwa zvokuti nhasi vatenge vari kuchikoro. Pane wani mukomana azopfuriridzwa kuendeswa kugeneral hospital yeRusape uko aongororwa nana chiremba. Anga akakuvara kumusana, ndiye aityiwa zvimwe musi akatyoka musana, asi ongororo yaitwa yaoneka kuti anonaya, haana kukuvara zvakanyanya kwa kurungo, ndovara kuEuropa asi ari raiti zvake. Saka in terms of kukuvara kwevana ndingati aMwari akati itira nyasha, hapana kunyanya kukuvariwa.
Ko, chii chakapa kuti vana ava vasakuvari kana pange paine mhepo yaivhuvhuta zvakanyanya kudaro?
Nekuti vamwe vacho vakaita chenjedzo yezvavari kudzidziswa zvokuti kana paita kuputsika kwedzimba wandai pasi pematafura, ndozvandanzwa kuti vamwe vana vakaita, zvinova zvakavabatsira. Akazokwana kumusana, akakwana nekuti anga tadza kukwana pakati pasi pemadesk pematebho pazara nevamwe vana. Saka tiri kuona kuti dzidziso dzekuzvidzivirira munjodzi dzinenge dziri kuratidza kubatsira. Then asi dambudziko guru manje ravapo pachikoro nderekuti marata aya akabva isitatotarisana nenguva yekuti kwakuda kutonaya. Saka chikoro chiri kuchema kuti chikwanise kuwana rubatsiro nekukasika kudzoreredza rufu yepachikoro ichi. Uyezve zvimwe zvatakaongorora ndezvekuti pandazosvika ponhasi taona kuti muchenje ndo wakadya zvakanyanya mapuranga anga akashandiswa kupfirira imba idzi. Saka zviri kurakidza kuti papo pasina kubata kukasimba pakati pematimba nemaasbestos. Zvakaita nyore kuti mhepo ibva yakwanisa kungomasimudza.
Zvii zvamuri kumbirawo kuti ruzhinji rwuite rinokwanisa kubatsira?
Zvaida kuti vanobatsira vabatsire netimba iri treated, uyezve kana kubatsira nemushonga kabhariwe inouraya matemites kuitira kuti mapuranga aya asadyiwe nemuchenji, uyezve kubatsira zvakanyanya neroofing material angava mazenge emazuva ano maibr rashitsaya kana kungoshandisa maasbestos zvinenge zvangokwanisika. Asi mhuri yepachikoro iri kuchemawo zvakanyanya kuti vanokwanisa kubatsira vanokwanisa kubatsira vakurumidze kupindira. Soko iri tasiya wepachikoro vakurisvitsawo kuna vakuru vedunhu padisaster management. Saka tinotarisirawo kuti muhomwe yavo mungakwanisa kubuda rumwe rubatsiro. Asi kana paine mawar wishes dinga tisaite mukarirano nonga wangokurumidze kubatsira kuita kuti vana vakurumidze kufukidzika.
Mumiriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor saruaka vari parunare kwamutasa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeUkraine vaOleski Reznikov vari kutarisirwa nhasi kutaura pamusangano wenyika dziri kuvabatsira muhondo neRussia dzichitungamirirwa neAmerica pasi pechikwata chinonzi Ukraine Defense Contact Group kuBrussels. Munyori mukuru wesangano reNATO vaJens Stoltenberg vaudza vatori venhau kuti musangano uyu wakanangana nekuona kuti nyika idzi dzingabatsire sei Ukraine muhondo iyi. Svondo rino mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakaudza mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vachavapa zvikwanisiro zvekudzivirira kuti vasarwiswe nemuchadenga neRussia. Nyika dzemuAfrica dzinoti South Africa, Algeria neMorocco dziri pakati penyika gumi neina dzakasarudzwa kuti dzipinde mukanzuru inoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti United Nations Human Rights Council. Nyika idzi dzinenge dziri nhengo kwemakore matatu anotevera. Kanzuru iyi inoferefeta nyaya dzine chekuita nekuchorwa kwekodzero dzevanhu pasi rose, kunyange hazvo zvimwe zvisungo zvainobuda nazvo zvisingatevedzerwi. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri munharaunda yeWashington DC, Maryland neVirginia kana kuti DMV muno muAmerica zvakave nenguva yakanaka nemusi wemugovera vapera, apo zvakaungana zvichidya nekunwa pasi peurongwa hwekuunganidza mari wakange wakarongwa nesangano reCoalition for Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA. Mabiko aya akaitirwa papurazi rechimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Masi Guramatunhu. Sachigaro veCoSDA vaJona Masie vanoti kuungana kwavakaita nemugovera kwakapa veruzhinji mukana wekuti vadzidze pamusoro pemabasa avari kuita kubatsira vana vechikoro kuZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Tiripo vaKandemiri, aiwa maita matibata. Ichokwadi, musi womugovera tatine gungano rangariripo resangano reCoSDA tichitsvaga rubatsiro kumhuri yeZimbabwe inogara kunze kwenyika kuno kuAmerica kuti vatibatsire nemari yekuti tione kuti basa redu ratiri kuita muZimbabwe rienderere mberi. Takanangana nekubhadhara mafees evana uye nekubhadhara zvinodiwa kana vari muzvikoro.
Mataura imi kuti chinangwa chegungano renyu chakanga chiri chekupema kana kuunganidza mari yamunobatsira nayo vana vechikoro nedzimwe mhuri dzinoshaya kumusha. Munenge muchizvifambisa sei paurongwa ihwo hwamunoita hwekubatsira vana ihwo?
Zvatinoita sesangano reCOSDA, tine vana vatakagara tichishanda navo, vana vechikoro vakatobva kumasekendari tichivabatsira vapayunivhesiti yezvino. Tingangoti semuenzaniso, paUniversity of Zimbabwe tine vashanu, paMidland State University tine vaviri, kwozoita kumasekendari nekumaprimary vachiri kwatiri kubatsira. Saka zvatinoita, tinoshanda navo tichitaura navo, votiudza, votitumira mainvoisi kuti fizi iri kudihwa yakamira zvakadii. Isu tinobhadhara straight kuchikoro kwavo, hativatumiri mari kuti vazombonoita zvokuchinja wodi wodi. Aiwa, tinobhadhara straight kuyunivhesiti, ivo vozongoona chete risiti yatinovatumira. Ndo mashandiro atinoita navo.
Vana veZimbabwe vari muno munharaunda yeMaryland, DC neVirginia vakatambira sei ihwo urongwa ihwohwo? Vakabuda here vachikutsigirai mukupema kwamuri kuita uku?
Ndinoda kutenda zvikuru vana veZimbabwe vanogara munharaunda ino yeMaryland, West Virginia, Virginia neWashington DC vakatitsigira chaizvo. Vakabuda, vakauya, vakabhadhara mari dzekubatsira madonations nemaraffles ataita nemaauctions vachitenga zvinhu. Ndokunonzi kusimudzirwa chaiko. Toda kutenda mhuri yeZimbabwe, ndokunonzi kubatana kwetinotsvaga kuya uku. Isusu takazvionera pamugovera wapfuura uyu. Saka aiwa, ndoda kutora mukana uno kutenda mhuri yeZimbabwe inogara munharaunda ino yeDMV. Aiwa, makagona.
Tinoona kuti nzvimbo yamakaitira mutambo uyu inzvimbo yepurazi remwana weZimbabwe rinonzi Chirandu Famu. Makawana sei nzvimbo iyi yekuti munge muchiitira mabiko ikoko kuChirandu Famu?
Nzvimbo yeChirandu Famu takaiwana kumaererano nokuti ivo veChirandu ndo vakatotitsvaga, vakatifonera, vakati hei, tinoziva kuti munoita zvekubatsira, hamungadiwo here kuti muuye panzvimbo yemusingabhadhariswi kuitira kuti sevanhu vanenge vari kutsvaga mari muchirega kuti mobudisa mari muchirenda dzimwe nzvimbo. Saka tikati mashoko akanaka zvaya, mwana wanobva kuZimbabwe wafunga kuti sapota zvakanaka kudai. Tikati aiwa, chiregai tironge tiitire papurazi penyu. Ivo ndo vakatotitsvaga sekusikanwa kwatinoita mucommunity yedu munomu munharaunda yedu. Vakatitsvaga, aiwa, tinozvitenda nekuremekedzawo kwavakaita organization yedu. Saka ticharamba tichishanda navo futi nekuti hatina kugumira ipapa, tichada kuita zvimwe zvakatowanda kumberi uko. Aiwa, tinotenda veChirandu Famu, murambe makadaro, mugare kure nemoto.
Avo vanga vari sachigaro wesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica, reCoalition for Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA, vaJona Masie, vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 kuWest Virginia muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nasi tiri kutarisa matambudziko anosangana nezvizvarwa zveZimbabwe kana hama dzafira kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 1560 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vekubhikita vochema-chema kuti havachina chekudya nekuda kwekuti kanzuru yavo iri kumanikidza masangano akazvimirira oga kubhadhara mari dzekuti ashande. Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti haasi kufara nezvave kuda kuitwa nehurumende pakuvatambirisa mari dzemabhonasi. tashuka kumagumo hechirongwa chedu chanasi. Iva inesu zvakare mangwana mangwanani nenguwa za 6 a.m. Anokoneka nemfaro ndini Blessing Zulu ndokusiyai muina geina munaudze isindebele.